mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechita 23 mbudzi 2022 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vari kutarisirwa nhasi kuparura urongwa hwemamiriro ezvinhu munyika vachivhurawo dare reparamende yechipfumbamwe imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti kudzorerwa mujeri kwevaimbova mutungamiri wesouth africa vajacob zuma panguva iyo munhu akauraya gamba resouth africa vachris hani achisunungurwa hazviratidziki zvakanaka saudi arabia yakashura mari nezuro nekuruvakwa yakaita argentina kufifa world cup iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vari kutarisirwa nhasi kuparura urongwa hwemamiriro ezvinhu munyika kana kuti state of the nation address kana kuti sona vari kubva vavhurawo dare reparamende kechipfumbamwe kana kuti 9th session of parliament vamunangagwa vachataura pamberi pematare anoti rehouse of assembly nesenate kumount hampden kwakavakwa dare reparamende itsva nehurumende yechina kunyange pange pamboita mashoko ekuti vamunangagwa vachataura mushure mokupiwa kwezimbabwe dare iri zviri pamutemo bazi rezvokuburitswa kwemashoko razojekesa kuti nyaya yokupiwa kwehurumende dare iri zviri pamutemo nechina ichaitwa mukutanga kwegore rinouya vamunangagwa variwo kutarisirwa kutaura nezva kwanisa kuitwa nehurumende yavo uye zvavari kukundikana kuita vachiti zviri kukonzerwa nezvirango zvakatemerwa nyika asi vakatemera zvirango izvi vakaita seamerica nebritain vanoti zvakatemerwa vamunangagwa nevamwe muhurumende yavo chete kwete nyika sezvo vachivapomera mhosva yokutonga nedemo mukuzeya nyaya yeparamende iyi blessing zulu westudio 7 abata mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vakindness paradza
zviri kuitika mukati ndezvekuti purezidendi vachauya vovhura 50 parliament of the 9th parliament yatinoti iyo muchirungu sona state of the nation address so purezidendi vafunga kuzviitira kunew parliament haisati yavhurwa zviri pamutemo asi tangoita inonzi muchirungu trial run yekuti tiite feeling yekuti chinhu chedu chakamira sei saka ndo zviri kuchiita purezidendi vachivhura 50 session ye9th parliament musi wechina tozogara futi minista mutivinyiye vachitarura bhajeti ravo romwe nyika tapedza izvozvo todzokera kuparamendi yedu yakudhara tozopuhwa zviri pamutemo gore rinouya iye zvinoizvi tingangoti muchirungu yatiri kuita svondo rine mazuva maviri aya inonzi trial run kuti isu government neparliament tingonzwa manyukunyuku nechinhu chedu chatakagadzirirwa neshamwari dzedu machina
taonawo munyori wedare reparamende kana kuti clerk of parliament vachiti hakusi kubvumidzwa veruzhinji vanenge vasina kukokwa nechikonzero chei pamusangano wakakosha kudaro unenge uchitaurwa nemutungamiri wenyika
inyaya yekuti apa paramendi tichazoivhura zviri pamutemo zvandataura gore rinouya saka hakuti vanhu vazhinji chimwe chinhu kana ndechekuti hatisati tichiri mucovid kaiosu kuchine covid saka vanhu vakawanda havadii plus haisi official opening ye new building ye parliament is state of the nation address ikuitwa ni kuhinika ya wata rekaindine itra kuchini chedu chiwapa chedu chache taka puwa nisha mwari kuhini kuti kiwene kuti chaka chino i kuti tivi mchuru ndu kuti just to get a feel of what the new parliament will offer
ko vamwe vari kuti avawirirane nepfungwa yekuti chivakwa chakadai chakakosha zvakadai chinge chivakwa nenyika ingava China chero nyika yekunze zvayo vachiti ndo zvaifanira kuitwa nehurumende
ndoi kupenda aka tine vanhu vedu vanotenga muno munyika vasingadi kuona nyika ichibudirira vanofungidzira kuti nyika inofanira kutongobudirira kana vari varungu chete vekuwesta ndozvavanoda pane vamwe vedu vanoti hapana chinofamba chisina varungu yavaposa gomo rese zvino yaparliament ende chinhu chakanaka zvikuru yofunga ndiyo kana sekakanganisi ndo paramendi hombe muno muafrica iyoyi munyika yemuafrica munomu chivakwa chakanaka zvisingaiti saka kuona munhu asingafariri ichochi ari muzimbabweni achishora zvakadai munhu ne anenge achiroya akamuroi
mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vakindness paradza vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu westudio 7 zvichakadero imwe nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti pane mutsauko mukuru pakati peusahwira hwevanhu neusahwira pakati penyika vachiti muzinda weparamende waifanirwa kudai wakavakwa nezimbabwe kwete neimwe nyika muzvinafundo Masocha vanoti chinonetsa apa ndechokuti usahwira nechina hune mubayiro mukuru naizvozvo vanhu vanofanirwa kuudzwa kuti zimbabwe ichapa china chii mukuvaka kwayakaita muzinda weparamende uyu
uyu muzinda mukuru zvikuru wesimba rezimbabwe richibva muhurumende nokuti ndiwo kweinenge yava kutonga iri kunew hamden iko kumount hamden iko koko asi kuti tinoziva hedu kuti kwavanga vari paramendi yanga iri muHarare yanga iri doko yakavakwa makare kare zvekare yairhendewa paramendi iyoyo chinangwa chedu savanhu vezimbabwe chaiva chokuti zimbabwe ichibva muutapwa hwokushandisa zvavamwe yovaka paramendi yoga asi tinohwa kuti paramendi iyi nokunaka kwayo yakapuwa sechipo nachinese nehurumende yekuchina mazivire edu isu vanoongorora nezvemari nezvekudyidzana kwenyika hapana chamahara chinopuwa imwe nyika izvi zvino zvinofanira kuratidza kwatiri kuzimbabwe isu mazimbabweni kuti chipo chatapuwa ichi hachisi chipo izinda kupa zinda kutorera pane chimwe chiri kutorwa nechina muchazoona kuti iko kune paramendi ikoko kuchange kwazara mabhizinesi echina kuti tizoziva kuti vatenga here lendi iyoyo mastendi iwayo hapana uchaziva
chishuviro chenyu ndechipi panyaya iyi
chishuviro chedu sevanhu vemuzimbabwe chachiri chokuti hurumende dai yatibudira pachena kuti chipo ichi tinochitsiva nenzira yakati nokuti muupenyu hakuna chamahara china haingaiti mashura nezviratidzo yekuvakaimba huri iyoyo pasina chainowana yatanga kuzviita kupi tinoziva isu kuti mapolisi echina urongwa hwayo kana inonyanyo kuenda kunyika dzavarombo yondovakumbira kuvakira nyika idzodzo zvimwe nyika zvaisingakwanisi kuzvivakira ichizoti kana takuvakirai zvakati imi muchazotipa zvakati izvozvo zvacho zvichazopuwa china izvozvo ndo zvatiri kuvanzirwa nehurumende asi katinoziva kuti zvichapuwa china chikamu chedu isu mazimbabwe kwochinogovanzirwei
saka chamunotya apa ndechokuti hamusi kuziva kuti china ivake muzinda weparamende uyu yakapiwa chii ndo panokutya kwenyu here ipapo profesa
ndo panokuvhunduka ipapo nokuti kasokutaura kwandaita pakutanga ndokokuti muzinda uyu ndiro simba rehurumende yezimbabwe ndiro simba rezvizvarwa zvezimbabwe zvino kana takupiwa imba neimwe nyika zvinoreva kuti taakutoita sokuti taakutengesa simba iroro kuchina taakutengesa nyika kuchaina ya kutipa muzinda ukuzitonga kuzitonga eropu kana kutikuwa kuzitonga asipchini chitore rukwanyika ni China nukuti pane zichapuwa China hapa chatichia zo garantiri pachikore tichocho kwa makore haka wanda kana kusacho peza kuri pachikore tichocho kwa istuwa simbare numa Zimbabwe ripati kana taa kuzo hindila naze zirozi zero pana taka zwa kupistu kreti Zimbabwe isha zenge ishiwa njuzwa na mafrenji anji kwa ere kuma kuno vazwe simba rama Zimbabwe niko kuno kutika ndio kwa kapasitaru kuti Zimbabwe raa kupinda zivamo wachingwa hotu kwa zipo izozo kuo zipo zaabu zombo kurumbira ite zino sei zipo izozo vachuwane kungo pachete gati aurene choko wada apana chiri kungo ya mahara pari kutuwe chaso kuti tiri kutengesa yika apo na apo tiguona maitira achu ya paramedi tiri wakuti ma MP varu kongrea tiri kungo nzimangwana kune ituwa zakati sende ndo warengu wariko vachi vachi vura paramedi atina onge chambo inga kuno kumikikuwa mose wano 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 miririra vano sarano wane simba muzimbabwe saka tuwa ziru kura nzwa izi kyo zino tifundusa isu zizagwa zizibabwe
Si Professor Masocha pane chakapa here kuti madzisa wira abatsirane
kana taa kuinda kunyaya dzenyika ino ngatipatarire usahwira hwavanhu nousahwira hwenyika usahwira hwenyika hakuna kuita sohwavanhu hwekuti isu usahwira hunokunda ukama aiwa usahwira hwenyika hunotisungamira dzakondo zvatiri kutoona ike zvino izvi kuti hatikwanisi kutuburuka kunyika yerussia nokuti yakatisungamira dzakondo nokutibetsera kwavakaita nguva yehondo panenge pane zvibvumirano zvinenge zvichinyorerwa pasi kuti imi muchazotipa chakati nokusingaperi saka usahwira hwenyika hwakanaka kana tichibundirana pachena
avo vanga vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 Matare edzimosva akasiyana muSouth Africa akapa mitongo yakasiya vanhu vazhinji vachikatyamadzwa zvikuru. Rimwe dare rakatonga kuti gurukota reSouth Africa rinoona nezvemitemo vaRonald Lamola vakatadza mukuramba kwavo kuti murume akauraya gamba rerusununguko rweSouth Africa vaChris Hani Janus Owalus asunungurwe kana kuti apiwe parole. Mukuru wemajaji muSouth Africa vaRaymond Zondo vanoti zvakaitwa navaLamola hazvina kufanira vachiti Vaulus anofanirwa kusunungurwa. Vaulus uyo akatamira kuSouth Africa achibva kuPoland akauraya vaChris Hani mugore ra1993. Ukuwo rimwe zvedare redzimhosva muSouth Africa rakatongavo kuti kubudiswa mujeri kuyavaimbova mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma hakusi pamutemo naizvozvo vaZuma vanofanirwa kudzorerwa mujeri. VaZuma vakabvumidzwa kunopedzisa mutongo wavo vari kumba kwavo vachinzi vange vari murwere. Vanoongorora zvematongero enyika vaDan Moyo vanoti kubudiswa mujeri kwemunhu akauraya gamba reSouth Africa ukuwo vaimbova mutungamiri weSouth Africa achivharirwa hazviratidzi zvakanaka mumaziso evanhu vachiti nyaya mbiri idzi dzichashatirisa zvizvarwa zveSouth Africa zvizhinji.
Nyaya iyi ndofunga haizogamuchirwa nevana veSouth Africa because Chris Hani was a towering being mucommunity muSouth Africa semunhu akarwira rusununguko rwenyika and nzira yaakaurayiwa nayo naWalus yanga iri nzira yakaipa stereki and yakarwadzisa vanhu vakawanda so kuti azopuwa parole after ambosentenswa to death. And then I remember kuti paya South Africa paya yaka abolisha the death penalty automatically sentence yake yakabva yakomitwa to life sentence saka problem iripo ndekuti once sentence yake yaka commuted to life according to mutemo wenyika unenge wane mvumo yeku apply for parole after ukaseva at least a quarter of sentence yako. So munhu yaka seva o makore akati wandei ndofunga ane 30 years ari mukati saka anga eligible for parole. So you can see kuti kana uchitedzera zviri pamutemo ya mutemo unobvumidza kuti apply not kuti achapuwa parole kunenge kuchiri kune maconditions kuti uchapuwa here parole, but in this case anga amborambidzwa necourt yanga iri court yanga iri lower, but the Supreme Court of Appeals ndio yadzoti haaiwa reasoning yakapuwa neimwe court yakumurambidza parole yanga iri irrational, so vakabva vamuridza. But I don't think kuti vanhu South Africa vachazvifarira izvozvo.
Yeah, mataura kuti nyaya iyi haigoni kutambirwa zvakanaka nezvizvarwa zvemusouth Africa. Munofunga kuti murume uyu angakwanisa kuramba achigara musouth Africa here kunyange akabudiswa mujeri?
Iyo ndeimwewo nyaya, because munhu uyu is originally munhu wekupoland akamigrata to South Africa ndobva awana citizenship I believe muna 1986 ikoko ndopa akapuwa citizenship yake. After auraya Chris Hani, I understand citizenship yake yakarevokwa, saka haasisiri citizen yesouth Africa. So kana pakadaro mutemo usually that means kuti munhu anenge akuonekwa seforeigner munyika yekusouth Africa. So there are two options panapa yaingaitiwe negovernment hurumende yesouth Africa. One ndeyekuti vamudipote the moment ti achibuda mujere odzoserwa kupoland, or secondly vanogona kuti varegularize stay yake. It's possible, but because of my political tension nekuona kwangu achaitika, because handifungi kuti naiye angafile safe musouth Africa nezva akaita. So maybe the best option ndiyo yekuti vamudipote adzosere kupoland.
Pane imwe zvenyaya vamoyo inotaura pamusoro pavaimbo vemutungamiri wesouth Africa vajacob Zuma, dare redzimosva richiti zvanzi vazuma vakabudiswa mujeri zvisiri pamutemo, vanofanira kudzorerwa mujeri. Munofungei apa vamoyo?
Yeah, inini stance yangu has always been kuti no one is above the law. Vazuma vakapomerwa mhosva yekuramba kukooperata necommission yainvestigator nyaya yake yecorruption. Ndobva apuwa sentence ye 15 months kuti aseve mujeri. Akagarako for only 2 months akareleasewa, and kureleasewa kwacho kuri questionable because parole board yanga yaramba application yake kuti abude on medical parole. But commissioner wejeri racho ikoko wecorrectional services ndiye akazobvuma kuti arilizwe on parole. So kana ikoti yakuti munhu uyu paakaningirikirwa Supreme Court iri kuti hai pawakabuda paya vangazviri pamutemo. So kana takuitarisisa from side remutemo, tinoona kuti well if no one is above the law, then kana akabuda zvisiri pamutemo anofanira kudzokera. But again nyaya Zuma ipolitical futi, and zvinonetsa zvacho ndezvekuti nyaya idzi tu dzamataura nadzo coincidence yacho yakaipa, because on one hand pane munhu akauraya hero yenyika Chris Hani ari kubudiswa, on the other hand munhu aiva president zvekuti ngadzokere kujere. And also mufanira kutarisa age yake Zuma, munhu mukuru ane 80 years. So inini I think kuti even though tichivhuma kuti no one is above the law, nyaya ya Zuma ine case yacho ye contempt of court so I think inini for the sake of the country and peace mumvana mumuregerera zvigarira akachembera zvake mudaro yevaridzi.
Avo vangavari muongororwe nau vaden moyo vari parunare ku Virginia ne Studio 7. Chombo tarisa zviri mumatepa nau anasi. Mu Newsday mutevedzeri wemuchungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti hurumende ichadzika mitemo yakaoma ichipa mitongo yakaomarara zvikuru kuvanhu vanobata vana chibharo. Izvi zvinotevera kuwanikwa kwevana vane makore mapfumbamwe vaine pamuviri. NewZimbabwe.com rinoti chikwata chechirikadzi chinozviti Widows for ED chinoda kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadzinge basa mutungamiri kana kuti provincial coordinator vatafadzwa muguti. Avo vanoti havana mukanwa uye vakavabvisa panzvimbo dzavo dzokutengesera. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mukoma hwande navamwe munobata navo basi makadini ndinokwanisa zvine Zimbabwe yose kwamuri matimana chengetwai nashe tipinde muzoro ratatsana naro zvakanaka. Imi yangu mashoko angu haana kunyanya kuwanda, asi kuti ndinokumbiravo tiwane mhinduro kuna president vavedu vaDouglas Monzora kuMDCT kana kuti Alliance. Baba vaMonzora, ini ndakakudai muchine zvigaro zvamakabata zvese zvemaspokesman generari nebasa ramakaita kukopaki ndo rakaita tifambe neni tichitarisire kuti tichava neramangwana rakanaka. Asi pari zvino ini zvangu ndatarisa ndarasika. Ndinokumbirawo mundibatsire nekuti handichanzwisisi pandangovanapo ndepekuti zvenyu president zvabhadhara. Mubayirenyu takainzwa purazi motokari kuda nedzimba muri kubhadharirwa kuda nemagrosa muri kupiwa hatichazivi. Plus as long zvani ichikutunga hura munangagwa muchangohora zuva nezuva ndokuona kwangu zvinoti zvei zvabhadhara. Saka ndinokuchibvunza kuti bato redu richazovei mangwana. Ndinokumbirawo mutipindure kubudidzana mutauro wenyu vavedu vawitness bure kuti bato redu richazovei mangwana sezvo maakurambidza kuti rive nemakanzera vakondese maMP panova ndobva richazova nemaseneta.
Tinoda kutaurawo pamusoro pemumwe vanonzi Mugwadini. Zvese zvamunobvunza ndozvavanoita. Vanotaura pamhepo nepapuresi vachiti mune maiko raidzi uyezve kodzero dzevanhu dziri kupiwa nepo hapana. 2008 ndozvavaiita vanhu vachipondwa mumaruva mumaopozishoni achiurawa vachiti zvinhu zvese zviri raiti. Nanhasi ndozvamunoramba vachipindura. Asi nyika yese inozviziva, pasi yese inozviziva kuti ZANU-PF ndo inoponda vanhu, ndo inouraya vanhu, inomanikidzira vanhu kuita zvavanoda kuti vavavhotere. Tatenda zvavo.
Makadiko kustudio uko ndiri kukosora. Ndokumbirawo kuti mudze vana vangu kuti ndakosora. Yoo, ndiri kukosora. Yowe, vafarisa vamwe vose. Ndichipedzesera ndichiti vanhu vecitizen ngatishinge tibise mhandu iyi munyika tione kugara. Mhandu yatichaisa kugaro kwatigere tinorohwa kumba torohwa hatichazivi kwatinoinda wei.
Monzora, Monzora ngaasiye basa, hapachisina zvaari kuita uyu. Opposition party inoreva kununura vanhu veZANU-PF, vanhu veCCC, vanhu veZAP, tingati vanhu vese munyika. Nyika inotongwa muchichinjanwa, uyo ngaamire, ngaamire, hapana zvaanoziva uyu. Akafanana nevanhu vave vaiti chamuka inyama kuhurumende yaSmith munhu iyeyeyi, haasi kuziva zvaari kuita. Ngaasiye nezvaari kuita, ngaasiyane nazvo, arege vanogona vaiti Monzora, Monzora. Kana mwana mucheche chaiye ari kuona zvaari kuita, Monzora ngaabuda apo. Ngaasiyana nezvozvo zvaari kuita zvokudya mari agera achitengesa vamwe vanhu. Ngaasiye izvi, Monzora, zvaari kuita izvi. Tatenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Chimbenda kumtambo yenhabvu. Brian, pane mutambo wenhabvu wakaitwa neZuro uri kukonzera mutauro wakawanda. Chii chaungatitaurira?
Ya, mutambo uri kukonzera mutauro mutambo wanga uri pakati peArgentina neSaudi Arabia. Saudi Arabia yakwanisa kukunda Argentina anga ari mafavorites. Anewe zvema favorites kuhwina the tournament. Inova zvetimu inotambirwa neshasha yenhabvu Messi. Saka vanhu vazhinji vari kuti how come Saudi Arabia yakunda Argentina? But mukuona kwangu sezvinavakutaura paita kudhara kuti mazana aya hapatisina nyika hombe kukunda imwe in terms of nhabvu. Maplayers aya are exposed to play professional soccer on an international level. Kunyika zvano kachitambira kuEurope. Saka also Messi mukaona paAfrica right now ati kurei plus he needs support. Saka mukaona strategy yaimplewa nemutungamiri weSaudi Arabia yekuti Messi akwanise kumakwa out of the game. Zvabatsira. And ndine hope yekuti Argentina ichakwanisa kuwina the two remaining games. But at the same time ndinotya kuti mamwe makosha anokwanisa atokopera hawo the Messi out of the game vanokwanisa kuimploy the same technique or tactics against Argentina zvekuti ndinokwanisa kuenda kumba nekushambidza.
Tingati zvakaitika neZuro izvi zvakaitwa neSaudi Arabia ndo matambiro avo chaiwo here? Tingatarisira kuti ndo zvavacharamba vachiita here mumakwikwi aya kana kuti chachishungwa wavo mutambo iyoyo chete magwana zvinogona kuchinja?
Saka chinoitika ndechekuti mumatournaments akaita kungovana World Cup matournaments anodecidwa with only one game. Saka mukaona machambira anoita timu inogotamba ichishandisa matactics that particular game. Ikatamba rea game mangwana inokwanisa kuchinja game tactics. Saka apa ndingangoti macoaches ndo akashandisa their knowledge neminds to win. So it was a game that I had decided was a coaching. It was mainly on the coaching side. And also kipa Saudi Arabia akwanisa kuseva anga ari magobhora anga akawanda. Saka zvakabatsira. Saka it's a matter of ndiani anga ari off day ndiani anga ari on. Saka vagames zekuti kana richitambwa anything can happen because there is a league. It's just one game. It's a game that is decided on a daily basis.
Tiri kuona kuti mangwana kune mitambo zvikuru sei. Wandiri kuona ndiwe Croatia ichitamba neMorocco, kwozouyavo Germany ichitamba neJapan. Chii chauri kuona pa Musekiwa?
Right, pa Morocco neCroatia ndiri kuona Croatia ichihwina. Why ndichitinohwina? Because inongori timu iri experienced kudarika Morocco. Morocco inogona futi itimu yekuAfrica inogona but ndiri kuona vachidyiwa nenyaya yengoti vanokwanisa kudyiwa nenyaya yeexperience. And also Croatia ine mutambi anonzi Modric nekuka vazhinji vanomuziva anoshandira Real Madrid.
Ndiri muWashington DC, ndiri Tanonoka Wande ndichikusiyai mwina Chris Gande.